Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Zvikoro zvavhurwa nhasi paine kunyunyuta munzvimbo dzakawanda sezvo vana vanzi vanga vachidzorwa kana vasina kunge vakabhadhara mari dzechikoro.
Zvinhu zviri kuramba zvakaita manyamamire nerongo muZANU PF zvokuti vanhu vamwe vave kuronga kuendesana kumatare.
MDCT inoti haisi kuzosiya ZANU PF ichiumba komiti inofambisa mabasa muguta reMutare.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvikoro zvavhurwa nhasi paine kunyunyuta munzvimbo dzakawanda sezvo vana vanzi vanga vachidzorwa kana vasina kunge vabhadharirwa mari dzechikoro. Zvinonzi vana vanga vachidzorwa zvisinei kuti hurumende yakati hapana mwana achadzorerwa kumba nemari yechikoro. Mashoko atiri kutambira anotiwo zvimwe zvikoro zvakwidza mari dzechikoro, izvo zvinonzi zviri kuomera vabereki vakawanda. Chikoro cheMachavezi muBulawayo chinonzi chakwidza mari idzi kubva pamazana mana nemakumi manomwe emadhora kusvika pamazana mashanu nemakumi matatu emadhora. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi revakuru vakuru vechikoro cheMachavezi kanawo kubva kubazi rezvedzidzo.
Zvichakadaro, sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzakawanda dzatadza nhasi kunge dziri kunzvimbo dzadzinoshandira nekuda kwekuipa kwemigwagwa pamwe nemvura yakanaya zvakanyanyisa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaBrighton Makunike vanoti nzvimbo dzakanyanya kukanganiswa migwagwa nekuda kwemvura matunhu eMashonaland West, Mashonaland Central neManicaland. VaMakunike vanoti rimwe dambudziko riri kusangana nenhengo dzavo ndere pekugara pakanaka zvikuru muzvikoro zviri mumatunhu aive mapurazi makuru akagariswa vanhu patsva sezvo dzimba dzakawanda dzacho dzakaputswa nemvura yakawandisa yakanaya mazuva mashoma apfuura. Taedza kubata gurukota rezvedzidzo netsika vaLazarus Dokora, asi nhare mbozha yavo yanga isingadayirwi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMakunike.
Tine dambudziko iro rakasangana naro rekuti varayiridzi especially vanobata basa ravo vari kuzvikoro zviri kumaruwa vatadza kudzokera kumabasa nekuda kwemafashanu ari munyika pari zvino, zvikuru sei nzvimbo dzakaita seMashonaland West neManicaland Province. Tine almost 3/4 emamembers edu vatadza kuenda kumabasa kuzvikora nhasi.
Matambudziko aya angakanganisa zvakadii kuvhurwa kwetemu ino? Tichiona kuti nhasi nyika yavhura kotoro itsva.
Iri dambudziko rekuti rakagara ringoripo kubva kare nakare, especially pakatanga kuzozarwa zvimwe zvikoro munzvimbo dzaimbova mapulaza atingati maresettlement areas. Toona pane dambudziko rekuti mamwe maresettlement areas aya haana nzvimbo dzakanyatso kukwana dzokudzidzira uyezve dzimba dzevaticha dzokugara, zvinova izvo kuti kana itori nguva yekuti kunenge kuchitonaya mvura kudai chikoro panenge pasitorina, uyezve migwagwa yenzvimbo dzekumaruva yava nenguva ichinge yatokanganika kuti tichazive kuti ichirimo here mumepu yenyika, nova zvakutodzosera basa iri kumashure.
Imi zvii zvamuri kuudzawo nhengo dzenyu dziri kukundikana kudzokera kuzvikoro idzi?
Musangano wedu weRural Teachers Union of Zimbabwe takava necongress yedu yatakaita muna Zvika gore rapera, munova makabuda mune zvimwe zvisungo zvekuti tirambe tichireuchidza nekudhimanda kuhurumende yedu yanhasi kuti inge ichiita seriously look munyaya dzemashandiro uye magariro evadzidzisi naivo vadzidzi zvikuru sei kunzvimbo dziri kumaruwa. Totanga nekutarisa iyo nyaya yemigwagwa, mimwe yacho matoo nemagoronga atoo madhiramuhozi chaiwo chaiwo.
Tinonzwawo kuti vadzidzi vakawanda mune zvimwe zvikoro vanga vachidzorwawo nhasi nenyaya yekuti havananga vakabhadhara mari dzechikoro. Mambonzwawo here nezvazvo sesangano?
Tichiri mukutoita tsvagurudzo idzodzo because muzuva ranhasi tanga tangowana umbowo hwanga huchingobva kumamembers edu especially kumaNicaland Province, but sesangano through department redu reeducation and research tichiri kutsvagurudza nekuongorora kuti zvingava zviri kuitika kunzvimbo dzipi.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vaBrighton Makunike vari parunhare muHarare neStudio 7.